chokwadi kuti mitengo iri kukwira zvakanyanya kubva muna October 2018 kusvika pari zvino. Mitengo yasvika kure kwekuti vanhu vazhinji havachabatsi kuafoda. Tikatoongorora iya inonzi poverty datum line inogadzirwa neConsumer Council of Zimbabwe yaMay, iri kuratidza kuti mhuri inonge ine vanhu 6 inowana baba namai nevana 4 vanoda $948 mari kuti vakwanise kurarama pamwedzi. Ipapo pane mari yetransport, pane mari yeaccommodation, pane mari yechikafu nemacommodities anodyiwa nemhuri pamwedzi. Asi mari dzevanhu zhinji dziri pasi pemari zvakanyanya, vamandambira ma-$300 ma-$400 ichireva kuti inonga iri 3 times lower than iri kudiwa. Saka ichokwadi vanhu havana mari kuti vakwanise kurarama pari zvino.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Chakarifisa ipapo inhau yemapolicies atingati pachirungu ari piecemeal, ekuti musi wa 1 October pakaitwa 2% tax nekuseparatira nostro account. 5 October pakaitwa inonzi transitional stabilization program. Izviri kuannounce panguva dzakasiyana-siyana. Every announcement aitwa mitengo yaikwira kuita chimhuka mutengo chaicho. Muna November pakaitwa budget, pakaitwa mapolicy announcement ekuti vanhu vakubhadhara duty neforeign currency. Saka zvigadzirwa zvizhinji zveagriculture nezvemanufactured commodities zvinonga zvichibhadhara chii? Duty neforeign currency nemotor vehicles. Saka izvozvo futi zvakwidza mutengo. Muna January takaona president vachikwidza fuel, yatingati pachirongo partial liberalization. And kana fuel yawedzerwa like that zvaibva zvaita kuti mitengo futi ikwire futi. 20 February takaona mandatory policy yechiverengwa zvichinzi rate yaregedzwa hakuchina onet one waakunotova mari kumusika wemari nerate iriko kumaketi ikoko. Rate yemari ndiyo iri pamberi kupusha kuti mutengo ikwidze. Musi wa 20 May panova pekupedzisira hurumende yakazoregedza kucontrola rate pafuel kubva wati munhu wese atotenga fuel ngaende kumusika wemari. Saka fuel iri kuita chimhuka mupengo tikwirawono ukoko tichiziva kuti kuproduction uko zviri kukonzerwa futi chii nefuel nerate. Saka ndiri kuzvitaurira chiizvo vati zvinogadzirwa sei. Nyaya yerapa ndeyekuti ukaenda kwadoctor vane chirwara unopuwa full course yemishonga yako yese yakakwana, kana ari mapirizi 6 unopuwa akakwana, makosi ari 6 akakwana. Muno muzimbabwe tine culture yekuti sekurondedza kundaita tinoisa mapolicy measures ari piecemeal, asina kukwana. Apa ndaverenga mastages akaitwa kwese zvingaita zvakaitwa zvese muna October gore rapera. Musi wa 1 October taingochokwa nemapolisi vatobva tasenda ipapo, tobva tamuka, tobva tasimuka tenda mberi. Saka mitengo nawo yaiita chamuramba mhuri nekuti pese peyanga yachiiswa shoki yaikonzera mitengo iti ikwire. Saka taapa nzvimbo yekuti June na July watiriwe mitengo yakusvika panonzi paplateau pamaximum paceiling. Nekuti vanhu vaakuti harichazvikwanisi.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Saka chekutanga panodiwa inonzi social contract yekuti vanhu vese vari muzimbabwe business, private sector, vashandi, vashandirwi, hurumende vagare pasi vaite chisungawirirano chekuti timise kukwidzwa kwemutengo. Nekuti hapana asi kukwidza, hurumende vhiki yapera yakwidza mutengo yechibage negorosi nesoyabin, right? Saka munhu wese ari kukwidza, mataxi mamwe ndo ari kucontributa. Saka tikangozvisiya zvakadaro hatikwanisi kubuda zvakanaka, nekuti June naJuly pachabarwa mwana nemazino, nekuti vanhu vachatozoende kumabasa. Mumashopu vaakutadza kuti ainonzi replacement, nekuti vakatengesa nhasi vavanodzokera back kuna manufacturer. Manufacturer uya akwidzawo mutengo, kana anga atenga zvinhu 10 akutenga 6. Ukoko na manufacturer ndiwo zvimwe chetewo paatenga maraw materials ake, paanopedza kutengesa, paanodzoka back unotenga haachazvikwanisa. Ndiwo saka maakuona kuti chingwa chaakushayikwa. Vemabhizinesi vechingwa havana kurambidza kubika chingwa, asi havachakwanisi kuchireplace. Saka tasvika papoint yekuti it's a tipping point, kadai riri bhazuka tada rauda kuputika. Saka tiri kudiwa social contract.